Mumashoko avo pavakasangana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuSt Petersburg, vamunangagwa vakati America iri kusimbaradza ukama hwayo neZambia munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika pamwe nekuzvidzana munyaya dzeupfumi ichisiya Zimbabwe iri yega. Asi mumashoko kuvatori venhau, mushandi mukuru pamuzinda weAmerica muZimbabwe kana kuti Chargeted Affairs, amai Elaine French, vati aya manyepo nekuti hapana imwe nyika pasi rino inopa rubatsiro rwakawanda kuZimbabwe senyika yavo. Vati wuAmerica yapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inodarika mabhiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica kubva muna 1980 pawana nyika rusununguko.
A more than $5 billion in health, humanitarian and development assistance.
5 billion yatashandisa muno kubvisa pawana nyika independence yabatsira zvikuru munyaya dzeutano nekuraramisa vanhu. Iri kubatsira kuti vanhu vararame panguva inoyenzara inotyisa.
Vaenderera mberi vachiti America icharamba yakamira nevana veZimbabwe vakati munandira wegore rino chaiwo. America yakaisa parutivi mamiriyoni 11 emadhora ekuAmerica kuona kuti vanhu vawana chikafu chakakwana.
The United States is not running away. It is making good on its commitment to support.
United States haisi kutisa muno asi iri kusadzikisa zvese zvayakambovimbisa kutsigira kuti vanhu vaese mamiriyoni nevatanhatu kuti vagare.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, asi tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vaFarai Marapira avo vati Zimbabwe haidi zvekupiwa asi kuzvishandira yoga.
Hatisi nyika inokodzera kuti inge ichinzi hamufanirwa kuchema nekuti ndinopota ndichikukandirai zvandakukandirai. Tiri nyika inokodzera kuti tinge tichiregedzwa kuti tizvishandire, tichizviunganidzira upfumi, tichizvisimudza kuti zvienda mberi sezvinongoita dzimwe nyika dziri pasi rino.
Amai French vatiwo gore rino homwe yemutungamiri wenyika yeUS Presidential Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR yakaisa parutivi mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nemapfumbamwe kana kuti US dollars 209 million yekurwisa HIV AIDS munyika. Vanongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa chose nemashoko avamunangagwa vachiti America inobatsira.
Muno muZimbabwe munomo, nyika yeAmerica ndiye inomuzinda wakakurisisa chaizvo muAfrica yose. Saka zvinokatyamadza zvekutaurwa nevamunangagwa. Zviri pachena kuti ivo vaifunga kuti vari kumhanyarira Zambia kuna vaPutin.
Vaenderera mberi vachiti mashoko aya anogona kukanganisa ukama hweZimbabwe neZambia. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti mashoko avamunangagwa anoratidza kuti havafari nekuzvidzana kwedzimwe nyika neAmerica, asi ivo vachizvidzana nenyika dzisingafambidzani neAmerica dzakaita seRussia.
Ukama hweZimbabwe hwanyanya kuwandira kuRussia, hwanyanya kuwandira kuChina. Saka America pairi kuya kuZambia iri kuedza kuti inge ichivandudza ukama hwayo neZambia ikwanise kuwanawo rubatsiro rwakanyanya kubva kuZambia kana pane zvinenge zvichiitika zvinenge zvichida rutsigiro rwenyika dzinenge dzichibva kuAfrica dzinenge dzichibva kuSouthern Africa.
Vatiwo kunze kwaizvozvo America yakasununguka kuzvidzana nenyika dzainoda vakati hapana chakaipa kuita izvi. Zvichakadaro gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko muZambia vaCornelius Mwetwa vakamboudza Studio 7 kuti vane nzira dzekutaura nadzo neZimbabwe, kwete mumapepanhau vakati bazi ravo rezvekuchidzana nedzimwe nyika riri kutaura neZimbabwe nezvemashoko avamunangagwa awa. Nyika mbiri idzi dzakatanga kunetsana zvakanyanya apo chikwata cheSADC chaiongorora sarudzo muZimbabwe chichitungamirwa neZambia chakati sarudzo idzi dzainge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.